Inindi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeduza nasi chishanu jita 11-2015. Mutunga miri weza no PF va Robert Mugabe vanovura zviripamutemo musangano webato ravo wepagore mubato iri muine kurwisana kusati kwamboitika kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoudza dunhu reHarare kuti riumbe komiti inoferefeta huori hunonzi huri kupomerwa makanzura emuguta reHarare. Highlanders neChicken Inn zvokweshana pamakwikwi ekupedzisira mumukombe weEasy Call nesvondo kuBaba Fields. Muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa zviri kuitika muZANU PF panguva iyo bato iri riri kuita musangano waro wepagore kuVictoria Falls. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi munotibata pa909 am pa4930 kana pa13860 nepa15460 kHz pashortwave. Munokwanisazve kutiwana pafacebook page yedu yeVOA Shona.